Kunetsana kwao hakune ine nyika. Vanhu vari kunetsana pamusoro pekuda kuwana mukana wekubvuta simba rekuti vatonge nyika vazvipfumise ivo. Saka vanhu vasina kugara vakambodzidza kuzvishandira nekuzviriritira. So dambudziko rapo ndiri kuti vamugabe iko zvinezvi vasvika kumavirira eupenyu hwavo. Uyewo zvekare paratidza kuti amai mugabe vanenge vari kushayiwa hope kuti vanobvuta sei chigaro chemurume wavo. Izvo zvinova zviri kukonzeresa kuti vamunangagwa nevanovatsigira vafile kuti it's now or never. Utano hwamugabe ndohuri kuita kuti pati yavo isagadzikane nekuti vanhu vari kutya kuti tikatadza kubvuta simba zvinoreva kuti taakuenda kunojoina povhu iri kutambura iri kukwangwaya kuti ione kurarama. Ndo dambudziko riripo iko zvinezvi. Inyaya yezero sum game yezanu PF yekuti kana usiri kutonga muZimbabwe, kana usiri kudya pamwe chete nevari kutonga, unokondemewa kuva murombo for the rest of your life.
Tochitarisawo nyaya yehuori iri kunzi navamupoko, ivo navamoyo chete ndo vari kunyanyonenedzerwa. Munoti kudini mashoko yaya tichitarisa basa rinofanira kuitwa nesangano rakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission?
Vamupoko kunyunyuta kwavo kwavari kuita hazvifaniri kubva kuna munhu wavice president. Chinhu chaanofanira kupindura ndechekuti mhosva yakaparwa here.
Asi matambudziko ari muzanu PF aya angagadziriswa sei chaizvo?
Apa tingati mapanga arodzerwa muvhu iko zvino. Hapana kana n'anga inokwanisa kugadzirisa dambudziko riri muzanu PF pari zvino. Inyaya yezero sum game. Zanu PF haigoni kusheya anything. Haigoni kusheya power. Takazviona panguva yeGNU pavakanzi chishanda ipamwe chete nemamwe mapato. Vamugabe vakabvuta vamwe magumbezi ndokuzvimonera vega kuti vadzirwe ivo nesimba.